Instagram. Anaya karoma kutibamu. Ndikati peta kutiemu. Ndivurile mapombu nge PM. Ndaka panda taka emoji ye lightning. Because baby imeni. Anaya ngea kukika kika kunge SN. Nguva zabayo nge jekiseni. Dokutora maputi ndikati ndiripa no kusika makuseni. Kukungura yedu ya kusada kufurwa nezvinuko kakandifumura ndakamba kaya chivideo ko pumba dzikati maya chisiyaso ko kakandireko takopa kapa majournalist kuti zvisvike kumedia no ndakabva ndapera energy dzimwe controversy yakandi manage ndichizvitongesa foni yakarira ndobva ndangotarisa message. Hello, how are you? Hello, how are you? Dengenda kango ye vachimiro ma awatu. Gatimbo sasa tiri tu.
Reply, 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 reply.
Mechiri takabira.
Reply, 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 reply.
Ndakabwa ndaona ka replya. Ndikati ndokuti gafa ukuchachaya. Ndakabva ndangoti yesi ndapera stiresi ndailonge magaya. Ndakaita energy van choke. Ndakanda mumaneti hoko. Ndokubva ndagaya zvima statement zvangu zvemhando ndikalainisa zvine oti. Rudo ibofu asi apapa rwaona. Vhura meso newe chiona. Pano ndini ndinobika romenzi ndokwatisa ndomona.